Vagari vanoti havasi kufara nemashoko akaburiswa mumusangano wekanzuro wekupera kwemwedzi wapera ekuti yakashandisa mari inopfuura zviuru mazana matatu emari yemunyika kana kuti $300,000 kuita musangano wekudya kwemasikati chete negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira kana kuti Interactive Lunch. Kanzuri inotiwo yakabhadhara mari inosvika mazana maviri kana kuti $200 kuti itenge zvirongwa zveDSTV pachirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Mumwe mugari wekurunyararo West vaFrancis Tangire vanoti mari yakabhadharwa chirongwa chaamai Mnangagwa yaigona kutenga marita edhiziri anogona kutakura marara kwemazuva akawanda sezvo kanzuri iri kutatarika kuita basa iri.
Zvikuitwa nekanzuro izvi zvatinozviparira nokuti ivo vanga vasingatori mari dzedu voenda kunobhadhara kana DSTV nekunoita zvekunosponza maofans ekuzhe uko. Isu kuno muno mumasvingo tine offer cottage dzekuti vangada vakabetsera, asi ivo vanoita zvekunobetsera vavo vemapoliticians nechichii zvatina kufara nazvo. Mari yavakatonodhoneta iyoyo dai vakatenga dhiziri rekuti vasenge marara, ndoni vaigona kusenga marara kwemazuva akatoti o vachingosenga malocation ose. Mari yavakanodlana minista Flamboyendu mari yakawandisa zvoti ingada yakatotibetsera pakawanda masuwe bhinokusuwa blockages dizidai raingotengwa aitoshanda zvose izvozvo.
Vamwe vanoti uku kutambisa kwemari dzavo dzemitero idzo dzaifanira kushandiswa kuita mabasa ekuchenesa mvura iyo inonzi yakasvibiswa nemasuweji ari kudirwa murwizi rweShakashe rinodira mvura mudhamu remutirikwi iro rinopa guta rose mvura. Izvi zvakatsinirwawo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Nau iyi hatina kuitambira zvakanaka uye hatisi kufara nayo. Ndovatiri kuti mamisplaced priorities ari kuitwa nekanso yedu. Tine matambudziko akawanda anotarisana nenyaya service delivery. Hatinofunga kuti deari vavaprioritizer vambotichenesera musha. Mvura yatiri kunwa chaiyo haina kuchena, asi tonzwa kuti vakutora mari yakawanda makunun'unu emari vachinofadza mapolitician. Aiwa, sandiro donzvo ravo sekanzuro. Mari iyi irikubhadharwa nevagari, sandiro basa rayo, asi ndeyekuti mari idzoke ibatsirire ugaro hwevanhu muno mumasvingo.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati zvirongwa izvi zvakaitwa kanzuro isati yaita zvisungo nekudaro mabharano wekanzuro ndiye anokwanisa kunyatsotsanangura.
Mukanatsa kutarisa pamaresolutions emeta yakauya for rectification. Saka rectification kureva kuti chinhu chine chakatoitwa before paitwa resolution. Maybe panenge pane maissues ari agent, so you can conduct maybe town clerk vanogona kupai information yakanatsa kukwana.
Asi mabharano wekanzuro vaEdward Mukaratirwa vanga vasingadaire nhare yavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7. Zvichakadaro vagari vemubhikita vari kupomerawo kanzuri yavo mhosva yekuita hore vachiti yakacherisa zvibhorani zvitatu nemari yakawandisa inosvika zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvemari yekuamerica US 66,000, izvo zvaifanira kuita mari isingapfuuri zviuru zvitanhatu US 6,000. Mukuru musangano rinomirira vagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti bhira vamaki Mutengani vapomera kanzuru mhosva yekuita zvehori. Vati chibhorani chimwe chete chakacherwa nemari inopfuura zviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuamerica nekambani yePorte Drilling Holdings. Vamutengani vati vanhuwo zvavo vakazviendera kukambani iyi kuti vachererwe zvibhorani pamisha yavo vari kubhadhariswa mari isingapfuuri zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica.
Isu vagari vebhikita tinoshungurudzika zvikuru nenyaya iri kutenderera yatiri kunzwa yakaitwa nebhikita Rural District Council kuti vakacheresa zvibhorani zvitatu nemarenda 36,000. Izvi zvinobudisa pachena huori nokusavimbika kwekanzuro yedu. Tinoshandisa mari yakadaro kuwanda kuchera zvibhorani zvisho manene. Zvatinoziva munhoroondo yebhikita zvibhorani zviri kucherwa muno same kambani iyoyo zviri around $2,000 and below. Izvozvo zvazviri kuitwa izvo zvotabudisa pachena huori nokusavimbika nemisuse of ratepayers money.
Vanoti izvi zvakabudawo mumaminetsi emusangano wekanzuri yebhikita zvikavarwadza sevagari avo vanotarisana nematambudziko akawanda kunyanya kushomeka kwemvura. Vagari vanoti dai pasina kuitwa hori mari yakashandiswa pazvibhorani zvitatu yaigona kuchera zvibhorani gumi nezvisere 18. Mukuru webasa mukanzuro rebhikita vaPeter Chibi vanga vasingadairi nhare yestudio 7 kana kupindira mibvunzo yatavatumira. Asi sachigaro wekanzuru yebikita kanzura Benjamin Masakadze vati kucherwa kwezvibhorani kwakatambirwa nezvisungo zvekanzuru asi havana ruzivo yemitengo yekucherwa.
Yakucherwa kwezvibhorani yakatoitwa ikapasiswa saka devolution saka ndinaunzwa kuti zvakamira sei kuiriya kwachoko tikaenda kudzatirya ndinaunzwa kuti kengesi yakamira sei because pakaita makambani matatu akabvidha saka ndinaunzwa kuti zvakamira sei.
Asi vanochera zviborani vaudzawo Studio 7 kuti kubhadhara kwemari dzekuchera zviborani kwakasiyana siyana mitengo pachitariswa kuti gomba rakacherwa rakadzika zvakadii mufambo nekuenda kunzvimbo uye mapombe anoshandiswa anenge ane mitengo yakasiyana zvikuru. Asi vagari vanoti makanzuru mumatunhu akawanda haasi kushandisa mari dzavo zviri pachena nekudaro mabasa haazofambi zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.